Mika chitsauko 1. Iri ndiro shoko raJehovha rakauya kuna Mika wekuMoresheti, raakapiwa achiita zvekuratidzwa pamusoro peSamaria neJerusarema mumazuva emadzimambo eJudha anoti Jotamu, Ahazi naHezekia. Inzwai, imi marudzi ese, teererai wenyika nezviri mauri. Uye changamire cheJehovha ngave chapupu chinokupai mhosva. Iye Jehovha uyo ari mutemberi yake tsvene. Nekuti Jehovha ari kubuda achibva munzvimbo yake, achaburuka otsika panzvimbo dzakakwirira dzenyika. Makomo achanyunguduka pasi pake, uye mapani achatsemuka sezvinoita namo yaiswa pamoto, uye semvura iri kudururirwa pamawere. Zvese izvi zvichaitika nemhaka yekupanduka kwaJakobho, nemhaka yezvivi zveimba yaIsraeri. Ndiani akapandutsa Jakobho? Haisi Samaria here? Ndiani akaita kuti Judha ave nenzvimbo dzakakwirira? Harisi Jerusarema here? Ndichaita kuti Samaria isare yangova murwi wematombo panyika, nzvimbo yekudyara mizambiringa. Ndichakanda matombo ayo mubani, uye ndichasiya foundation yayo yava pachena. Mifananidzo yayo yakavezwa ichaputswa-putswa yese, uye zvipo zvese zvayaipiwa semubhadharo zvichapiswa nemoto. Ndichaparadza zvidhori zvayo zvese, nekuti yakazvipiwa ichibhadharwa upfambi hwayaiita, uye zvichava mubhadharo wedzimwe pfambi. Ndichachema uye ndicharidza mhere nemhaka yeizvi. Ndichafamba ndisina shangu uye ndisina kupfeka. Ndichaunguza sehunguwe uye ndichachema seshiri inonzi mhou, nekuti ronda rayo harirapiki, rasvika kuJudha chaiko. Denda racho rapararira kusvika kuGedhi revanhu vangu, kuJerusarema. Musazvizivisa muGati, hamutombofaniri kuchema. Umburukai muguruva muBheti Afra. Endai musina kupfeka uye muchinyara, imi vagari vemuShafiri. Vagari vemuZaanani havana kubuda. Muguta reBheti Ezeri mucharidzwa mhere, uye harizorambi richikubatsira. Nekuti vagari vemumaroti vakamirira kuti vawane zvinhu zvakanaka. Asi zvakaipa ndizvo zvakauya kuGedhi reJerusarema zvichibva kuna Jehovha. Sungai mabhiza pangoro, imi vagari vemuRakishi. Ndimi makaita kuti mwanasikana weZioni atange kutadza. Nekuti kupanduka paIsraeri kwakawanikwa mauri, iwe mwanasikana weZioni. Saka uchapa Moresheti Gati zvipo zvekuonekana. Madzimambo eIsraeri akazvinyengedza nekuvimba nedzimba dzekuAkzibhu. Ndichakuunzirai chakukundai, imi vagari vemuMarisha. Anokudzwa weIsraeri achasvika kuAdhuramu. Zvigerei muparavara, musare musina bvudzi, muchitira vana venyu vamunoda kwazvo. Zvigerei muparavara muite segondo, nekuti matorerwa vana venyu vakaendeswa kuutapwa.